vagare ava vanga vachipura mazana maviri vanga vatanga kuimba vachiramba neivhu ravo pasi vachadzamira pazvitoro zvepamutomani mumwe mugari wechilonga vaboniface chidowera vati kuradzira kwavo kwamiswa nemapurisa vachangotanga
mapurisa azosvika pava paya saka pandazouya zvine danga zvina vana chadzamira honorable wedu chadzamira vasvika isu takatanga kutoimba tichiimba dzeduwo tichoti nenhandikiri nevhu redu hatidi tichiimba vanhu vachiimba ipapa madiridziro atindi nekuti madiridziro acho panebe parimwe rabudiswa reofitaipapo nenhandiri rimwe rabudiswa rechi raitonzi nderekuti isu tofanirwa kuwana 5% saka isu zvinenge zvisina zvazotibatsira chavanoda chaiko chaiko chinangwa chavo ndechokuda kungotitorera ivo vopinda mukati izvouso votokanda kuri saka vanhu hapana munhu abvuma
izvi zvatsinirwa nasabhuku zveremu vekuchilonga valakson mavasa avo vati kuratidzira kwavo kwamiswa vatiwo vaita musangano uyu usina kubuda zvakanaka sezvo vanhu vanga vachipikisana nevamiriri vehurumende
vachadzamira vasvika nemaMPs avo nemasoja nemapurisa nemagadi jero nevamwe vamwe vemateyavo vanga vainavari tichiri kutaura mudaro vanga vachiunza kufungwa dzedu saka vanga vachipokana nemashoko kuti izvi zvinoti hachidi iyo zvinezvi tiri kuona pangati vanga kuti anza vari kuanza zvozvotaridza izvo kuti vari kungoenda manzira zvizokuta nyudzi dzavo vari kungobudisa nyudzi dzivekasi kuti tangurirana hatina kana tinangurirana navo isu tiri kuti madiridziro hatimani ndozvatitovaudzakuti madiridziro atii hatimani isu toshandisa mvura yemutenga yedu saka zvemadiridziro ndezvino zvakasiyane nazvo
vakadzamira vati hapana radzero yaitika kana kuramidza kwevanhu asi vaita musangano wavo zvakanaka nevagari nekunzwa pfungwa dzevanhu pachirongo ichi chiruda kuitwa nehurumende
hapana ambotaridzira mukana wamihapana vangachiramba kutava vachipa mabonero avo vavachiona vavatara navamwe zvavanoona vamwe vacha ndokonsultation yachechi ndozvandiri kuti iyi yanga iri consultation yatachita vamwe vachipa maonero avo kuti vanofunga kuti zvifambe zvakadai vamwe vachifunga kuti zvifambe zvakadai zvakasiyana siyana vamwe vachionavo vachikritisizawo kuti bepa irava vakabata bata bepa risina kuzinoita risachie rava vanaro rimwe raprojekt yacho but government zvairi kuita iri kuita consultation nemastakeholders ose level
asi mumwe mugari amaester mungomi vati ratidziro yaitika kwenguva diki uye musangano hauna kubuda zvakanaka sezvo ivo varambidzwa kutaura mushure mekuramba chirongwa ichi
ndizvo chaiosoikoicho ndatorambidza kuti nditaure nekuti ndinonzi ndakangwarisa chendida kutobvisa muzvimugero ikozvo kwazvoda kuti varimeshen saka ivo vari kutivhara kuti hatisi kuda kuti urime mushen hazvina kana kumbojeka zvonizvizvo hatina mhorotata zvakanaka hatingozvidi nekuti kubva 1963 tichibvisiwa madzibaba edu akabviswa kuti triangle hakuna chatakabvaikaurandizira kuna ivo vachadzamira vanga vavuya pano tidi nenhenda yedu hatidi zvamuri kutiita muri kutimbundidzira tichitaure chatoda kuti taure vari kutirambidza saka kureva kuti uredu vake vane agenest medu inotosara vanhu kuti toda uyu neuyu vanhu vasingakwanisi kutaura vanokwanisa kutaura tichatitaure kunzi wataura zvisinzara ngatoda kutosunga chakautaita nemapurisa nemasvingo neizvese
mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwache dehwa vaudza studio 7 parunhare kuti vanga vasati vanzwa mashoko ekuti mapurisa arambidza vanhu kuratidzira kuchilonga hurumende iri kuti haichadi kudzinga vanhu kuchilonga asi vanofanira kugarisana nekambani yedan dairy ichapinda munzvimbo mavo yovaitira budiro yemadiridziro voonawo cheuviri asi vagari vekuchilonga vari kuramba vachiti kambani ikange yauya inozopedzisira yavadzinga nekudaro vari kuda kubatwa kumeso nehurumende kambani yedan dairy yakavambwa nemhuri yekwacoet muna 2004 pamwe neimwe kambani yekueurope special capital iyo ine zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi kudan dairy iyo yakatanga kushandira kuredgate mudunhu remidland vakuru vakuru mudan dairy vanosanganisira vaandrew bradnick vanevil coet amaicheni coet navadali archibald vakoyeti vanonzi murimi wechichena anowirana zvikuru nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndakamira studio 7 mumasvingo tini Godfrey Mtimba.